I'm Peter Clough.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 22 2023. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikare taenda kukoso zvakuona kuti nyanzvi zvakuwandi kuti vanhu nesecurity vari kupindira kumabasa majournalist. Zvataura naminista mangwana chaiyo chaiyo taenda kuna minista.
Vatori venhau voronga kutora matanho mushure mekudzimiswa mifananidzo yekudonha nekufenda kwemutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi neZuro.
Zvino kana munhu achinge akwanisa kugara pasi pemuti kana achinge akwanisa kugara ari ega ongonyora tsamba, vanhu votodedzwa. Asi mabhajeti emamiriyoni enyika akashandiswa kutaridza dziri dzichiitwa, unotoona kuti tinenge patove nedhabo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara zuva ra7 mbudzi seiro richagara dare richatambira mazita evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections munyika. Chikafu chotanga kusvika muGaza asi hondo iri kuenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revapepeti vakuru venhau reNational Editors Forum rinoti riri kuronga kuenda kumatare uye kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Muswere nezvakaitwa nevasori nevatsigiri vebato reZANU-PF neZuro zvekunzi vakamanikidza vamwe vatori venhau kudzima mifananidzo nemavhidhiyo avainge vatora panonzi pakafenda mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. VaMohadi vanonzi vakadonha vachitsvagira rutsigiro kuGood West uko kuri kukwikwidza nhengo yebato ravo vaJohn Paradza vanova mutevedzeri webazi revechidiki kana kuti ZANU-PF Youth League. Musarudzo iyi mune vana vari kukwikwidzana kusanganisirawo vaEfraim Morudu veCCC, vaRobson Kurwa veNCA navaMartin Mudzingwa vakazvimiririra. Vanhu vari kutarisirwa kuvhota musi wa11 mbudzi. Sarudzo idzi hadzina kuitwa nedzimwe musi wa23 nyamavhuvhu mushure mekunge mumwe aikwikwidza vaChristopher Mutonhori Rwodzi vashaya munjodzi yemugwagwa. VaMohadi vanonzi vakatotakurwa nechikopokopo mushure mekudonha. Hatina kukwanisa kubata vaMuswere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi kunyika dzakawanda kusanganisirawo muAmerica, mifananidzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachidonha mushure mekutadza kutsika inogara ichiburitswa nevatori venhau pasina matambudziko. Mukuzeya nezvenyaya vaMohadi iyi, tabata vanokokera mabasa musangano reNational Editors Forum vaNjabulo Ncube.
Hakuna kumira mushe, majournalists anofanirwa kuti varege vachiita basa ravo. Kana waona mhando yehurumende vakuambira majournalists kuti vaite basa ravo, there is something wrong, vanoenda kuvhara something. Kana munhu akura afoenda vanhu vafanirwa kuona kuti mukuru time yekuti azorore kuti majournalist anofanira kuti adhilite footage iyoyo. Very wrong.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vanhuve?
Shoko rinotaura kuti hakuna free press muZimbabwe. Mauzionera mese mauvhare majournalist vanhu vaone kuti munhu akura afriends samhaya nenyaya yacho tizwe kuti zvafamba sei. Chaenda kukare chaenda kukosi kuti akuona kuti nyanzvi zvakuwandi kuti vanhu nesecurity vari kupindira kumabasa emajournalist. Zvataura naminista mangwana chaiyo chaiyo, zvaenda kuna minista mubvunza kuti minista iwe wauya uchitaura kuti minister of everyone, we want freedom yemajournalist, but makudzinga majournalist, makuti vabvise footage.
Asika vamwe vehurumende vanoti mifananidzo yakadaro haizope chimiro chakanaka kutungamiri wenyika, nekudaro zvinenge zvisina kukodzera kuti iburitswe.
Aiwa, so kana munhu afaenda ari kubasa majournalist vanofanira kuzvipiwa chaizvovo. Maizvika, kana akagara gumba abva akolapsa like zvaitika izvi, iprivacy yake pati angachiita basa rehurumende. Basa rinofanirwa kuona revanhu, muri kunzwa? Basa revanhu, munhu anobhadhara nehurumende uyu anizika akolapsa. Vanhu vanofanirwa kuona kuti aiwa munhu uyu akolapsa ari kubasa, anizika. So majournalist angachiita basa ravo, zvakakosha kuti majournalist anofanira kupiwa nguva yavo kuti vaite basa, because story iyi story hombe. Uyu akolapsa ari kubasa, zvinofanira kuzivikanwa neZimbabwe yese.
Vanokokera mabasa musangano reNational Editors Forum Vanjabulo Ncube vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva ra7 mbudzi seiro richagara dare richatambira mazita evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzemaby elections munyika. Izvi zvinotevera kudzingwa mudare reparamende kwenhengo dzepato rinopikisa reCCC nemutauriri wedare iri vaJacob Mudenda, vachiti vainge vatambira tsamba yekuita izvi kubva kune ari kuzviti ndiye munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. Asi bato reCCC rinoti vaShabangu havana simba rekuita zvavari kuita izvi sezvo vasiri muutungamiri webato. Bato iri rinoti zvinokatyamadzawo kuti mumwe ari kuzvitiwo ndiye munyori mukuru weZANU-PF akanyora tsamba kuti padzingwe nhengo dzeZANU-PF 90, asi vaMudenda vakaramba kutora matano. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika zvichabva kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika ichinzi haiteedzere utongo hwejekerere, asi hurumende iri kuramba izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vaSolomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano reElectoral Institute for Sustainable Democracy in Africa.
Vanhu vachangobva kuti zvekare tsarudzo, saka kureva kuti vanhu vachagara vari mupfungwa dzetsarudzo nguva nenguva. Hapana vanhu pavachazenge vachitarira kuti tinoda kushandira nyika, tinoda kudii, tinoda kudii. Saka munhu wese achagara achingotarira kuti inini nguva yangu yekuti ndiitwe riko ndidzokere zvekare tsarudzo ndirini. Saka zvine dambudziko guru, zvine dambudziko zvekare kubudget kana kuti kuhomwe yenyika.
Munorevei apa mungatsanangura?
Nekuti kuramba mungoti sarudzo mwedzi nemwedzi, pane sarudzo dzinenge dzichiitwa zvekare. Zvine zvazvinoita kubudget, nekuti pane mari dzinodiwa kusarudzo dzinenge dzichiitwa. Chizotarisa zvekare pakugadzikana kwevanhu kuti vave nechivimbo chekuti utongi hwejekerere huri pachena, zvinogona kunge zvine kurerusa kwazvinoita sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu, kana kuti kuwirirana wirirano inenge iri pakati pevanhu nemapati ezvevatongerwo enyika vanenge vachitsigira.
Asi panyaya dzakadai, munoona masangano akaita sana SADC kana ana AU vachikwanisa here kupindira? Nekuti vanopikisa vari kuti zviri kuitwa izvi zvinenge zvanangana nekuti Zimbabwe ive nebato rimwe chete chairo rezvematongerwo enyika, kana kuti one party state.
Chinoitika ndechekuti kana takatarisa SADC neAU kana neivawo masangano atingati maregional body, chaanotarisa ndechekuti mubumbiro remitemo renyu zvirimo here. Saka kana tichinge tiinazvo, zvinoreva kuti vanogona kuramba vachidzokera kumashure kuti kana iri nyaya iri munyika menyu, iri mubumbiro remitemo wenyika yenyu, inyaya dziri kuitika mudanga renyu. Kana vakatozoona pamwe pachinge pazoitikawo chinhu chikuru chinokatyamadza kana chinhu chitisa, ndopavangazopindira. Asi kana takatarisa mamiriro azvakaita pari zvino, kuti vanganzi vangapindira hazvisi zvinhu zvatiri kuona zviri pedyo.
Asi tichitarisawo kuti veCCC vachitungamirwa navachamisa vakaenda kumatare, hazvaikwanisa here kuti zvimise matanho mamwe akutorwa aya semaonero enyu?
ndozva zvinofanira kunge zvichiita kuti vamwe vachinge vaenda kumatare dzimhosva panyaya imwe chete iyo zvinoreva kuti nyaya yanga iri mudariro inofanira kuti imbomira matare agopa mutongo wawo nemaonero awo. Saka nekuda kwaizvozvo nyaya ifanira kunge zvemabaelection zvaifanira kunge zvichibva zvambomiswa kuitira kuti matare agone kuve nemutongo kana kuti kupa maonero avo panyaya iyoyo. Saka zvinogona kuratidzawo zvekare mamwe matambudziko akawanda anogona kunge ari kumatare edzimhosva, matambudziko ari kune zvematongerwo enyika, matambudziko ari mumatongerwo kana mafambidzirwo ebasa kuparamende zvekare. Saka zvaakutoratidza kuti pane matambudziko ari muzvikamu zvakasiyana siyana zviri munyika yeZimbabwe.
Iwo matambudziko ezvematongerwo enyika asangana nenyika aya angagadziriswa sei semaonero enyu?
Chekutanga ndechekuti mitemo yedu inofanira kuti ingotevedzerwa sezvairi, uye kuti vanhu vanongada kutonga yatingatiti all costs nesimba ravo rese nezvose zvavainazvo ndo rinogona kunge riri dambudziko guru. Ende izvi hazvina kiwa yatingati pane injection ramuchabayiwa kuti zvigadziriswe. Vanhu vanofanira kungochinja behavior yavo, maitiro avo, kana mafungiro avo nemaonero avo ezvinhu kuti nyika igone kuenderera mberi. Mitemo yatinayo yakatonaka. Vanhu vanofanira kunge vachiitwa marecords, vanogona kunge vakanganisa mitemo, vanenge vachikora kodzero dzevanhu vanenge vai ndo zvinogona kukonzeresa, uye vanhu vakavataridza ndo vanofanira kunge vachidaro. Zvino kana munhu achinge akwanisa kugara pasi pemuti kana achinge akwanisa kugara ari ega ongonyora tsamba, vanhu votodezwa. Asi mabhajeti emamiriyoni enyika akashandiswa kutaridza dzinge dzichiitwa, unotoona kuti panenge patove nedambudziko. Asi dambudziko iri harisi renyika yese, idambudziko rinogona kunge riine vanhu vashomashoma vanenge vari mune zvematongerwo enyika ivavo.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu, vanoshanda nesangano reElectoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, vari parunare kuLiberia. Marori akatakura chikafu nemishonga atanga kusvika muGaza Strip kwapera mavhiki maviri kubva chikwata cheHamas charwisa Israel. Izvo zvakabva zvatangazve imwe hondo pavanhu vagara vari makara asionane kwemakore akawanda. Asi kunyange chikafu ichi chiri kupinda, Israel iri kuenderera mberi ichirwisa muGaza nendege nezvombo zvemuchadenga. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vafa muGaza, muIsrael muchinzi mafa vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana. Kurwisana uku kuri kuitika paine kuratidzira munyika dzakawanda, vamwe vachitsigira Hamas, vamwe vachitsigira Israel. Hondo iyi iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika, sezvo zvimwe zvikwata zviri muSyria, Yemen neLebanon zvatangawo kukanda zvombo kuIsrael iyo ichidzosera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaJohn Muchenje, vanoshanda nesangano rinokurudzira runyararo re4H Zimbabwe.
Samaonero angu ndinoti mapoka anopikisana, pane mawains atifanira kukurudzira ekupromota peace pasina kudeva kweropa. Tinoziva kuti hondo vamwe vanofunga kuti inoropedza mhirizhonga, asi isusu tinokurudzira yatinoti dialogue. Vanhu ngavagare pasi vaonesane kuti ndepapi tivari kuita makakava, vodzama kuyananisana pachavo vega. Kana vachinge vatadza, votsvaga watinoti mediator, munhu anokwanisa kumira pakati pavo ovayananisa kuti zvibude zvakanaka. Takaona muno muZimbabwe 2008 pakamboita makakatano pakati pezanupf neldc yatonanirwa naMorgan Tsvangirai, zanupf navamukabe. Asi pakauya vatabo mbeki from South Africa vakava mediator, vakatidzirwa neGNU, nyika yedu ikange yanaka isina mhirizhonga muno muZimbabwe.
Ko, chii chinopa kuti masangano akaita seUnited Nations atadze kupedza makakava akadai seatiri kuona kuIsrael ichirwisana nechikwata cheHamas?
Hatingati vatadza kugadzirisa, nekuti toimba zvinenge zviri muprocess. Nekuti nyaya yepeace building haiitiki musi one, it's a process yekuti you engage one party woengage another party. Saka samaona tiri kuzviita tinange United Nations inenge iri kuitawo shishi rekuengeja mapati ari maviri ari kunetsana kuti vave nechinhu chimwe chete. Patinoramba tine chivimbo chekuti vacharamba vachingoisa effort nerukurudziro kuti mukati menyika dzemuve nerunyararo.
Taonawo kutanga nhasi yechikafu chaakupinda muGaza, iyo yambenge yakakomberedzwa neIsrael pachinzi hapana chikafu chinopinda nemishonga nezvimwe zvakadaro kubatsira vanhu vari muGaza. Semaonero enyu zvakakosha sei zvekuti vanhu vari muGaza vabatsirwe?
Ndafara matoro nyaya dzechikafu nemishonga, nekuti munhu wese hapana anorarama pasina chikafu, uye hapana anhu anokwanisa kurarama pasina mishonga inokwanisa kuyevana yevanhu vakuru. Saka kwatiri zvinhu zvakanaka, nekuti kati katasa nyaya dzemahuman rights, munhu wese ane right to food, right to shelter, right to education and right to medication. So zvinoratidza kuti even chetingava tiri mukati memakakata, tiri mukati mehondo, kodzero dzevanhu dzinofanira kuiswa pamberi kuti vawane chikafu, vawane mishonga, vawane kudzidza uye vawane zvekupeta. Saa zvinova zvinhu zvakanaka zvinofadza kuti at least there's something chaakuitika kuti vanhu vawanewo zvekudya.
John Muchenje vesangano rinokurudzira runyararo re4H Zimbabwe vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza kuVenezuela vachida kutsvaga upoteri muAmerica vanonzi vawanda kudarika vanhu vari kubva kuMexico kanova kekutanga izvi zvichiitika. Vanochengetedza miganhu yeAmerica kana kuti Border Patrol vanoti vakasunga vanhu vekuVenezuela zviuru makumi mashanu nemana zvine mazana masere nemakumi matatu nematatu kana kuti 54,833 mwedzi wapera. Makateerera kuStudio 7. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Muchirongwa chevechidiki, nhasi Taboka Ncube ari kutaura navaIshe Kwenda vakatanga kutengesa mugwagwa vachiri mudiki vakagona kuzviendesa kuchikoro kusvika vapedza master's degree. Iko zvino vave kudzidzisa kune imwe college yedzidzo yepamusoro muZimbabwe, asi vachiramba vachienderera mberi nebasa ravo rekutengesa zvinhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka.
Kande imwe yaikuti unenge uchingozamazama uchingotrya kubatanidza zvinhu zvemastreets zvacho. Then ndozoitawo nyaya yekuti ndiri munhu akakubudikidza nenyaya dzestreet vending ndakwanisa kuzvivandudza mukudzidzawo mundakazowanawo mukana wekuti ndimboshanda setemporary full time lecturer. Saka unenge ndeichizama kubatanidza zvinhu zviviri izvozvo kuti bhozi muchitarisa ikonomi yedu haisi yekuti ungati wakangogara pauri une kabasa kauri kuita kanga kari foma kubva watofila comfortable. Sateida kuzama kubatanidza zvishoma zviri kubvawo kune ukuku kuti zviende.
Saka kwamunodzidzisa uko munodzidzisa chii?
Zvandinenge ndichidzidzisa vamastudents zvine ukama hwakanyanya nenyaya dzemabasa futi ekuzviitira aya, mukaona ifield yeindustrial sociology. Saka munoona tinotori nemaareas anofokasa nenyaya dzeinformal sector. Saka zvinondibatsira uye zvinobatsira kunyange vandinodzidzisawo kuti vanenge vachinzwisisa kuti ndinenge ndiine knowledge yezvinhu zviri practical, kwete kungoti ndine knowledge yandakadzidza yekundakagraduata ndakupa maskills kune mama students, but zvinhu zvivo ndinenge ndichitopractisa. Kana itawa nyaya dzeentrepreneurship, anotaura nyaya dzehuman capital development, unenge uchizama kutaura kuti kudii kuwana, unogona kumbotaura zvemutextbook, wotaura kuti zvemutextbook izvizvi pane pamwe pazvinoita kuti gozhei kuzviexercisa muZimbabwe nekuda kweeconomic environment yedu. Saka unenge uine knowledge yatingati iyaya iri theoretical yekuti unayo yekungoverenga iyayo mabhuku, kwozoita iri practical yekuti utori nayo yekuti uri kutopractisa something mufield mureal life chaimo chaimo. Saka zvinhu zvinobatsira futi vadzidzi kunyange neni wacho ndemuti ndichidzidzisa.
Tichitarisa apa pavana vamunozodzidzisa, basa iri reuvenda, mudzimwe nguva tinoona vamwe vanhu vachiritarisira pasi. Makambosangana nedambudziko irere?
Ichokwadi chekuti pandakapedza kuita pandakapedza zvidzidzo pandakatanga kugraduata pekutanga pandakaita tikangoti ndichangopedza undergrad, munongoziva economy yedu zvayakaita environment iriko. Ukabvawatanga kuti uchitobva kucape kwauri kubva kuti wagraduata mabva kutora mufananidzo muchipemberera pamafacebook nemumawhatsapp status kuti une kamwe kaachievement kawaita kanoendera nezvekudzidza, wozoonekwa futi wakuinda kumupedza nhamo, wozoonekwa futi wamumastreets uchitengesa zvakasiyana siyana. Ichocho ichokwadi kuti vanhu vanoona kunge uri kuita kana kuti uri mufananidzo unoratidza kuti kudzidza hakuna maturo. Ndichiri ndega hangu ndaisangana nedambudziko rapa, asi ndirikushandisa inini life experience yangu kurarama kwandaita kuti kwaitosvika kuti saka vaipedzere nguva ichienda kuchikoro. Tozosvika iko zvinoziva kuti ndakukwanisa kuita zvinhu zviviri, kuti unombowana kamukana kekuti uri kufomawo employment then nemusechi vanhu vachitonzwawo kuti munhu uyu anodzidzisa paunivhesiti chomunhombe munyika. Vamwe futi vanobva vava vanobva kukurudzirwa kuti saka munhu akanga achiita zvekutengesa hazingamborevi kuti haana kurongeka. Asi kuti zvinozongodikwa kushingirira nekuramba uine focus woenderera kumberi.
Mashoko enyu hamungada kusiyira vamwe vechidiki vari muZimbabwe vakatarisana nematambudziko akangoda kufanana neamakatarisana nawo?
Ndingangoti kunyanya semunhu ari mune zvedzidzo, ndingangokurudzira vechidoko kuti pane pamwe pekuti unogona kuona kuti pamba hapana maresources anoita kuti akuvandudze kuti uenderere mberi nedzidzo, asi iwewo unenge uine shungu, uine chido chekuti dai ndadzidza ndasvika pachinhano chakati. Chokwadi ndechekuti kutengesa musiti kana kuita seed vending kunoita kunge kwawandirwa, asi chokwadi ndechekuti nhamo chete ndo yanyanya kuwandirwa. Saka uye munhu haufani kubva wada kunyanya kusarudza kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, unofanira kutraya kuita zviripo izvozvo nezvauinazvo izvozvo kuti uenderere mberi. Unogona kutoti wapedza elevhu yako koshaya kwamari, asi ukatanga kuita zvekutenga nekutengesa unotanga kuona kuti unogona kutosevha kamari. Uye vanhu ndakaona kuti vanhu vari nyore kubatsira kana uine zvishomawo zvauinazvo, kana kuti une zvauri kuratidza kuti uri munhu ane shungu kuti abatsirwa aine zvaari kuitawo, kwete kungomira uchifunga kuti nyika yakaoma handina. Ichokwadi kuti zvinhu hazvamira zvakanaka, asi munhu unokwanisa kuwanawo mukana wokuita something munyika yakaoma iyo kuti ubatsirike. Saka ndinofara zvekare kuti ndinotoona even uri pacampus zviri kungoitwa nevamwe, because mukatarisa muZimbabwe vabereki vedu, vabereki vanhu vakawanda vari kutoendesa vana kuchikoro kubudikidza nekutenga nekutengesa, havana mabasa anoshamisira vari kuita. Saka iwewo kana wango munhu akura kana wava above 18 unogona kutobatsira vabereki vako kuti unge uchitowana mari yefees. Uye ndinoda kusimbisa nyaya yekuti kana wawana mari musiti wanga uine chinangwa chekuendera mberi nedzidzo usabva wavarayirwa.
Avo vanga vava Ishe Kwenda, mumwe mukomana wechidiki, vachitaura naTaboka Ncube veStudio 7 vari paRunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu, simba
simba. Vatereri ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinonzwa zvamunofunga pemubvunzo wevana vanofa vasati vaziva Mwari. Ngatinzwei pfungwa dzevamwe vatereri.
Makadii vaWande? Ini handibvumirani nemhinduro yapiwa na pakwesheni yavhunza nemwana kuti akafa anoenda kudenga here, nokuti Bhaibheri harina kwarinoti vanhu vakafa vanoenda kudenga. Saka kana mwana afa achave muushe, that means achavepo mukingdom of God on earth. Zoreva kuti umambo hwaMwari ndiyo unouya kuno pasi, noti kuti vanhu vanoenda kudenga.
Makadi vatanonoka Wande, ndinokukwaisai muzita ramambo Jesu Kristu, ndichiti rugare ngaruve nemwi. Ini zita rangu ndinoitwa Pastor Mungu kubatsirana navamarumana pamusoro pevana vanofa vari vaduku kuti vanoenda mushe hwekudenga here. Nyaya iyo tinoiwana pana Mateu 18 kubva pavhesi 1. Jesu ivo pachavo vanoti vadzidzi vane vadzidzi vavo vanoenda kuna Jesu kunovabvunza kuti ko mukuru kuushe hwekudenga ndiani. Zvino Jesu nenguva iyo akadanira kwaari mwana muduku akamuisa pakati pavo akati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana musingashanduki kuvasa vana vaduku hamungatongopindi muushe hwekudenga. Naizvozvo ani naani unoda kuzvininipisa somwana muduku uyu ndiye mukuru muushe hwekudenga. Ani naani unogamuchira mwana muduku mumwe mumwe wakadai nezita rangu unondigamuchira ini. Saka Jesu akataura kuti kana vana vaduku ava vamunoona, kureva vatinoona vari vana vaduku vose, ushe hwekudenga ndehwavo. Saka vana vaduku vose ushe hwekudenga ndehwavo. Nekuti Jesu akadotaura akatsikadzika nayo kuzasi uko pavhesi 10, unodoti chenjerai kuti murege kuzvidza mumwe wavaduku avo. Nokuti ndinoti kwamuri, kudenga vatumwa vavo vanoisa misi yose chiso chavo chababa vangu vari kudenga. Nekuti kana munhu ukaona wachinya mwana muduku unenge waita zvinhu zvakaipa zvikuru, ukaona wakanganisira mwana muduku, nekuti ndobva neziso ramwari pamwana muduku, nekuti uchiri mutsvene hasati ambotadza. Saka ziso ramwari nevatumwa vari pavana vaduku vose, nekuti vachiri vatsvene chunhu, nekuti mwana muduku vose vatsvene, vana vaduku vose vatsvene vanoda kuna Jesu. Vakada mwana Jesu kare, vakawanirwa nyasha zhinji naJesu Kristu vana vaduku vose. Saka ushe hwekudenga hwose hwekutanga hwakamirira vana vaduku, nekuti havana mhosva pamberi paMwari vachiri vatsvene kana vana vachiri vaduku.
Munofara here mukoma tanonoka wande? Ndini baba Tapiwa kukadoma. Pane mhinduro yapiwa nemutauri ataura zvevana vacheche kuti vana vacheche vatsvene, vhangeri rinopokana nazvo kuti mwana mucheche mutsvene. Vhangeri rinototi muvanhu vese vakatadza, ndo zvinotaura shoko raMwari. Mukaenda pana Romans chapter 5 verse 12 rinototaura munhu wese akatadza. Kutadza kwakaitwa naAdhamu zvakaita kuti vanhu vese vanoberekwa vave vatadzi. Munhu anozova mutsveni nekuda kwokutenda kuna Kristu. Mwana mudiki haagoni kungova mutsveni asati atenda. Mukatoona mwana mudiki afa asati atenda, hazvigoni kuti avenzi mutsveni akutoenda kudenga, nekuti kutadza hakusi kwatinoitawo. Kutadza kwakaitwa naAdhamu, ndiyo necha yemutadzi iyoyo. Mukaona munhu ari kuita zvakaipa izvizvi, imanifestation yekungoratidza kuti mutadzi, haana kuponeswa. Akaponeswa hatadzi, ndiye mutsvene. Saka hazvifi zvakaitika kuti mwana mutsvene ari innocent semunhu ari ignorant. Haana chitsvene chaMwari, chinonzi holy, ishoko raMwari. Nekuti ndo zvanotaura kuti tikipinange nepauro kuna Ephesians 4 kuti tivake kwanzi kuti tikure pakumuziva Kristu. Anoda kutozikamwa. Mwana mucheche asati atoziva Kristu hazvigoni kuti aponeseke. Chero mukaverenga Romans chapter 9 mukaitangira zvenyu kana pavhesi 10 inotokuudzai kuti kana vhesi 11 nekuti vana vasati vaberekwa vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, kuti kufunga kwaMwari pakusanangura kwake kusimbiswe kusingabvi pamabasa asi kuna iye unodana. Zvakanzi kwaari, mukuru uchava muranda womuduku, sezvazvakanyorwa zvichinzi, Jakobho ndakamuda asi Isau ndakamuvenga. Saka inhau yekuti mwana mudiki haana chaanogona. Mwari anongosanangura munhu kubva achiri mudiki, anobva amunyora mubhuku yake upenyu. Saka ndozvinoreva shoko, hazvisi zvokuti kumucheche kukure watu vana zviri kuberekwa izvi vakure neshoko seandaisa First Peter chapter 2 verse 2 kuti pangai mukaka weshoko raMwari kuti mukure. Ndo vacheche vanotaura vanoberekwa neshoko raMwari vobva vatendeuka, kwete vanhu vadiki vari kuberekwa panyama.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndino wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka, tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMfumfu 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo ukuthi ngubani oza sayinela laba abantu abaye sebevela ebantwini.
Umnumzana Sengezo Jabangu waxhotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ejale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancitshisa kukhetho lwama-by-elections.
Mina andireport kuSengezo. Kusengezo kasilutho kimi, umuntu nje ngimbona estreetini. So akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hathi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngichallenge i-recall yami.
Kodwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi uyaziyenga uJabangu. Ngiqhubekela phambili impi phakathi kwele-Israel le-Hamas. Zalethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umnumzana Sengozo Jabangu waxhotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections uzaqhutshwa mhla ka-7 Mbalakazi. UJabangu utshele iStudio 7 ukuthi usela magama abazancintisa kukhetho lolu njalo labazangena kudale lepalamende kusetshenziswa okuthiwa i-proportional representation. Uthi bazatshiswa kabuhlungu abazakwenza intando yabo kukhetho lwama-by-elections uzaqhutshwa ezigabeni phose ezilitshumi lapho aqhotshisa khona amalunga edale lepalamende. Ibandla lesalesisi lidla amalahle ngokwethulwe nguJabangu othi okwamanje ungumsekeli kanobhala jikelele kwe-CCC. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo ukuthi ngubani oza sayinela laba abantu abaye sebevela ebantwini. Ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle ukuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende enguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende. Kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo, inkantolo engaphezulu i-High Court. So i-High Court yilo ezahlazulula ukuthi vele ololungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-High Court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yimi ingavele itsho njalo kutsho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina. Kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje ama-facts. Olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphileyo labantu ephalamende. Iphalamende ivumile bona kababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele bezakwehluleka lokubakhipha bona ephalamende.
Ye lapho utsho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho, kumele badlule kuwe. Abafaka abanye abantu kwebengalunganga bengakwenza khonokho.
Sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa inxa kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general. Angisomabhalane ka-president, ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso ukuthi ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko eparty so ngaleyo ndlela kuthi ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama double candidates and ngimele iparty phe laba bahambe enkantolo ngama individuals akula muntu omele iparty ongichallengeleyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenge but ngalalungilo lokukuchallenge lokho kuyabe kusithi ukuthi mina ngangichallengewa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kuthi ukuthi nje ngifakelwe nje ipenalty e-High Court.
Umnumzana Sengezo-Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC besixoxa laye ekobulawayo kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zebandla le-CCC. Isikhulumele sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi ubethembise ukuba uzakhuluma le-Studio 7 kodwa kasatholakalanga sase sabuya emoyeni. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda uwaxotshiswa nguJabangu edale lephalamende uthi indoda le yenza okungekho emthethweni.
Uyabona okwakuqala mina andireport kuSengezo. USengezo kasilutho kimi. Ngumuntu nje engimbonayo ezitredini. So akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hatshi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi-challenger i-recall yami edale le High Court. I-challenger because ngiyayazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze. USengezo kaso-secretary general wami. Kaze kakazake kube lesikhathi lapho ekake ngareporta khona kuye ephathini le kuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke lokhu akhuluma ngakho izifiso zakhe ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe bona kalula abantu bakhe la yasebenza lapo abangahlanganisi mina labanye bami abangaxotshwanga ngendlela efaneleyo ephaliyamente.
Uthi-ke umuntu ongasoze alandele khonokho akufunayo kasoze akukhiye ukuthi ungene ku-by election ngakho-ke nxa sungena usuyabe usuyi-double candidate so uthi wabazakwenza khonokho uzabajezisa futhi ukubona njani khonokho.
Hayi yabona uSengezo ukuthi nje seluhlanya akasakwananga ngoba iqiniso likhona ngelokuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele bevele wafakile kobulawayo lapho wachaya but nje njenge-by election yona leyo ukuthi khona iza kuba khona angikwazi engxenye ingaba khona emaphutsheni akhe angiyiboni mina ngizama ukuyikhangela sibili le-by election akhuluma ngayo uSengezo ngibona ngani yinto nje ezaphelele emoyeni njengezithukuthuze nje angiyiboni sisi.
Yena uthi khonokho-ke usedalele umthethwandaba kafaka lokuthi limnike umbekwa ngoba yena vela kula muntu omchallenge ukuthi kasiyo interim secretary general uthi akula even no yedwa
ngimchallengile mina ukuthi kayisuye interim secretary general ngimchallengile ku-founding affidavit yami ngisithi khona ile umuntu mina ukuthi ngu-secretary general angikwazi njalo lokulunga le CCC angikwazi katshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona akulalutho alutshengisayo akulalutho aluletha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akutshoyo ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona so I still maintain position yami yona leyo uSengezo kaso secretary general nakanye kalalutho aluletile edalele umthethwandaba olutshengisa ukuthi yena ungisecretary general kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxothwe party so kanamandla phezu kwami uSengezo is just ngumuntu nje ozihambelayo esitrict.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda usanda kuxotshwa edalele ephalamende ngumnumzana Sengezo-Jabangu wexoxa le Studio 7 esebhinga. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Israel leHamas ngesikhathi ele Israel lihlasela ngamandla eGaza ngendizamtshina ezithwele imibhobho njalo lilungisela ukungena kuleyo ndawo lisebenzisa amasotsha ahlome aphelela njalo ajame emngceleni weGaza le-Israel. Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Israel lilakho ukungena eGaza lisebenzisa amatanka athwele imibhobho emikhulu lokunye. Ngakwelinye icele ukuyaxokozela emngceleni wakwale Lebanon le-Israel lapho phoselwana khona amabhomba. I-Hezbollah esekelwa ngele-Iran isidubulana lamasotsha akwele-Israel isola abakwenza eGaza. Ukuze sizokunengi ngempi le sixhume ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Thabang Nare okuhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe lapha ukhuluma ezimele.
Umhlaba wonke bebelokwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israel kuzwakala ngani iHezbollah lapha eseLebanon naye kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini le Israel le Hamas ukuthi le Iran la izwakala ngani la iyalungiselela kwazi ukuthi impini yiyani ke Hamas imali le Russia kuthiwa ibithumeza indizamthina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje kulukwesaba kakhulu ukuthi kungagcina sokusiba le mpi engalumathe benkulu kakhulu khona phansi.
Singathi-ke kulungiswa njani nxa kulokwesaba kunje?
Kunzima Duke, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana Guterres esithi hhayi kanja kukhumisano umlotha abaningi balokhu besithi leyi okuthiwa yi-two state solution ukuthi Israel ne-Palestine behlalisane kuhle khona phansi. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ubudubo kuba yi-Hamas ngoba i-Hamas yesuke yathumba abantu abangama-Israeli yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ezitshiyeneyo nase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine kodwa ngenxa ye ubuqhilo lokwenziwe iHamas bathi hayi iHamas abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa iPalestine leHamas.
Ye siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene eGaza Strip khona ngale kuyahlasela. Phezu kokubhomba konke lokhu pho ke abantu ke abasuze befe kakhulu khona.
Hayi lokho yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama-tunnel okwembiwa ngaphansi so bakwanisa ukuthi becatshe ngaphansi so abakwaziyo ezokulwa laba bathi hheyi yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilithumi ukuthi sibili nxa i-Israyeli sithi singena emhlabathini wasegaza.
Umnumzana Thabang Nare ukunhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe bexoxa le-Studio 7 ese-Boston khonapha kwele Melika. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeya-James France Press babika ukuba umnumzana Mohamed Bazoum wagenqulwa libutho kwele Niger uyaphila lemuli yakhe. Abathuthuna umbuso bathi wazama ukubaleka ngontulikazi bambamba bamvalela esigodlweni sikamongameli. Elerussia lihlasela edolobheni lihlasele edolobheni leKharkiv izolo lapho libulale khona abantu abayisithupha. Amabhombo aphoselwe kuleyo ndawo abhidlize isakhiwo sokuthwala incwadi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senanamasiko senzi imandla
lobaba mkhulu.
Lamhlanje ke silo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba olukhulu kakhulu udaba lukaSimiso Senkosi obulewe ke lisoka lakhe uDingani Sibanda. Kuthe sokunjalo ke umdeni wakwaSimiso Senkosi ukuthi sebefuna isivulamlomo ukangaziwe amalobolo lezinto ezifanayo. Kambe esintwini kuyavuma yini lokho? Siyakwamukela uhlelo ngwenu.
Ngibingelela baba uDube kubalalali bethu nabasakazi bethu be-VOA. Baba uDube, abantu kwesakithi isintu yinto elichilo leyo yokuthi abantu bangabe sekuthole umuntu bese kuba lezinto ezifana nalezo ukuthi bathi bayalobolisa benza yonke lento. Kanti futhi into engavamisile ekadeni ukuthi kube nokubulalana kakhulu la othola khona umuntu esezowabulala unkosikazi noma mhlawumbe ophila naye obengakabi unkosikazi ngokugcwele. Kodwa-ke kuye kwenziwe nje indlela yokuthi mhlawumbe ke kuhlonishwe phela lo osethule alondolozwe aze fike endlini yakhe yokugcina. Kungenzeka vele abakubo kwentombazana bakhalale mhlawumbe bathi bona bazazenzela konke laba babulali bona ngeke bebe ingxenye yokumbeka. Kodwa ke futhi laba ngapha kulo ongumfana mhlambe ongeno osuke bulale le ntombi yakhe noma lo nkosikazi wakhe, kumele benze indlela yokuzama ukuthi kuthelelwane amanzi ngokuthuma izithunywa ezizoya laphana phela ziyolabhela ziyocela ukuthi kuxolelwane ngoba ekugcineni umndeni wonke usuke ungathinteki, umuntu osukwenza ububi nguye lo umabulala.
Sikhuluma ngakhonokho-ke ukulabhela kuvele kwakusenziwa nakudala, kwakusenziwa njani?
Bengisathi mina kuye kwenziwe nxa ngabe umsebenzi sewenziwe, nxa sebethumela umuntu ukuthi akaye laphana noma abantu bese-ke mhlawumbe labana sebesithi-ke akugezwe ilokhuzana umndeni wabo ngendlela thize bese kugezwa-ke ngakho lokho ukuthi mhlawumbe kuba nesilwane noma izilwane ezikhitshwayo ngendlela yokukhombisa ukuthi uzanywa khona ukuthi kubuyiswane. Kodwa akuze kwabizwa-ke ukuthi kungamalobolo noma kuyinhlawulo, kodwa-ke kuye kube yileyo ndlela ukuthi kugezwe lowo muzi, nalabo futhi bezama ukugeza icala lela lingahlalise lilengela umndeni wonke kuze kufike ezizukulwaneni.
Ye, siyawazi ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwanga khonokho kuyangena uzimo ekhaya, akunjalo?
Ye, kunjalo impela, njengoba ngisitsho ngithi mina iye kukhangelelwe ikakhulu lesizukulwane esizayo noma umndeni nje wonke, othola ukuthi nxa kungalungiswanga kahle kusengenzeka ngempela into yakhona ibisisiba yindubu ezohlasela umndeni wonke lesizukulwane.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadulela kusasa ba.
Asibonge baba uDube, sibonge nakubasakazi
abanaleli. Sike sizwe-ke ezokholo lwesiKristu silo mfundisi uSeni Sibanda.
Namuhla ngizafuna sikhangele kwabase Efesu chapter 2, ngizabala kuverse 1 ngisiya ngiyehla phansi. Lina lalifile ngezimpambeko la ngezono zenu elalikade likhamba kuzo ngendlela yalomhlaba, lilandela umbusi wamandla asemkhathini ongumoya osasebenza lakathesi phakathi kwabangalaleliyo. Ngifuna ukuthi sehle lapha sikhangele ukuba kuvesi ka-5 ithi lanxa sasifile ngezimpambeko zethu wasivusa kanye loKristu ngomusa lisilisiwe. Wasivusa kanye loKristu Jesu wasihlalisa kanye laye ezulwini ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inotho enkulu yomusa wakhe lobubele bakhe kithi kuKristu. Ngifuna sinanzelele bazalwane namhlanje kuba ilizwi lenkosi lithi thina sivusiwe laye uKristu. Siyakwazi ukuba nxa uNkulunkulu singabi mazi, uPawulu uthena lapha kwabase-Efesu, lina lalifile. Umuntu ofileyo ngumuntu ongakwanisiyo ukwenza ulutho, kodwa siyananzelela ukuba uPawulu uthi ngenxa yomusa kaNkulunkulu livusiwe. Livusiwe laphila kuNkulunkulu. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kumele siyinanzelele. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu asivusa ngaso ukuze imizwa yethu, umphefumulo wethu ivuke kuKristu, ikufa kukaKristu njalo ngumusa lobunene bakhe. Ngifuna abantu bebekwazi ukuthi njalo sonke silaleliwe balaleli bami, sibekwazi ukuthi singeke sasebenzela lumusa kaKristu, singeke sasebenzela ububele bakhe, kodwa kungomusa wakhe. UKristu uthi yena, wozani kimi lonke lisindwayo ukuze ngilethule imithwalo. Njalo-ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuba uKristu nguye ukuphila kuze kube naphakathi. Nxa sisiza kuye sithola impilo entsha kuKristu, impilo esehlukanisa labanye abantu. Lokhu akutsho ukuthi singabantu abakwanisa yonke into, kodwa kutsho ukuthi singabantu abathemba umusa kaKristu. Nxa siphakathi komusa wakhe, siphakathi kwamandla kuNkulunkulu. Uphawu lapha uletha indaba ezinhle. Indaba ezinhle ukuba asilahlwa nguNkulunkulu, njalo kumele angasitshone siphakathi kokuba sifile empambekweni zethu. Kodwa kumele sibe ngabantu abakwanisa ukuthi siphile kuKristu, siphiliswa ukwamukela yena uJesu ukuba be phakathi kwempilo zethu, siphiliswa ukuba yena uletha impilo entsha phakathi kwethu. Niyakwazi ukuba abanye babuza ukuthi kambe lokhu ngakwenza njani. Zintathu indlela ongazenza. Okokuqala, kumele ukuba ulethe inhliziyo yakho kuyuKristu. Kuqakathekile lokho, yonke into ivelele enhliziyweni. Okwesibili, kumele ingqondo yakho iguqulwe ikwazi ilizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu liletha umqondo wakhe, yilo elitshintsha indlela esenza ngayo izinto. Okwesithathu, ikunanzelela ukuba thina sisesigabeni sokuba sihlezi layo uKristu emazulwini. Kutsho ukuthi uNkulunkulu usibeka esigabeni sokuba usikhangela njengabantu abakhe, njalo nxa ekhangela thina ubona uKristu owasihlengayo, ubona umuntu ohleziyo esandleni sokudla kwakhe, ubona umuntu onamandla ngoKristu. Sesigqiba namhlanje kusihlwa, mfuna unanzelela ukuba loba sasifile ezonweni zethu, uKristu sivuse kakutsha. UKristu letha impilo enaphakade phakathi kwethu. Ngakho-ke mzalwane, akumelanga udangale uthi mina ngikwanisi, kodwa into eqakathekileyo ukuthi uvumele amandla kaNkulunkulu asebenze empilweni yakho ukuze uthole lokhu ukuvuka kakutsha okukuKristu. Amen. Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba umvuse phakathi kwesono babekwazi. Siyakwazi ukuba wena babe uqaliseni wawuvela unobudlelwane lathi, isono sasehlukanisa lawo, kodwa ngoKristu ususibuyisele. Siyabonga igazi likaKristu eliyilo elisigezise ezonweni. Siyathandaza-ke Baba ukuba kuwe wonke lo olaleleyo, basize Nkosi babekwazi ngcono, njalo impilo zabo zibe kuwe ngegama likaJesu. Amen. Balaleli bami, asihlanganeni ngeviki elizayo, senzeni njalo lokho esikukhuthazana ngakho ukuthi asivumeleni ilizwi leNkosi lisiguqule lisebenze empilweni zethu.
Lapha sizwe umfundisi uSeni Sibanda esithulela ezokholo lesiKristu.
Siyalamukela kusigaba savatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezitshiyeneyo eZimbabwe.
So iAlaso inkampani eyenza ngokwendimi ezitshiyeneyo. Okwakhathesi silendimi ezifika zona isitshiyagalolunye. Siyazifundisa njalo siya-offer ama-services a-related kwizindimi lezi, agoqela uku-translator kwama-document, loku-interpreter, uku-editor ababelobile abakulobileyo, kanye loku-proofreader.
La kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo?
So owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela okukhona empilweni nje la kuma-communities ethu, ikakhulu ku-corporate world, la nxa sesikhangela ukuhanjiswa kwemibiko. Uzathola ukuthi eminingi yakhona iyabe ilotshwe ngesilungu, izafunga uhumutshelwa isiwe esintwini, isiwe ku-French, isiwe esishoneni, isiwe kanye la ku-sign language. So kuba lokusi lelathize okuba khona. Ungakhangela, ngunika umzekeliso, ngesikhathi se-COVID imilayezo eminingi yelotshwe ngesikhiwa eyayisakazwa lugatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health, kodwa abangezwayo endlebeni labangakhulumi ngemlomo abasebenzisa esithi i-sign language babesilela sizokubuya ku-information ababeyithola ekusakazweni okwakusenziwa imilayezo leyi kanye lezimemezelo ezaziphunyiswa ngohulumende kanye dogatsha lwezempilakahle. So thina ikho lapho esasingena khona-ke lapho. sincedise ukubana abantu bathole injalo bafinyelelo imilayezo abangabe beyidinga.
Njengosakhulayo, kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho wokuthi uthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje?
Ngiyabona mina idegree lami lakuqala libelingelesindebeni, kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages. So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje enganyikwenza, ngokufunda enganyikwenza, ngangibona ukusilela okwakukhona lesi esikhangele endabeni zezindimi lezi zama-languages. So yikho-ke ngavela ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyake kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zonkubana sisebenzelana kanye labanye nje esiyabe sile mbono efanayo kufield yonale.
Kwabanye nje abasakhulayo abangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha, omunye osakhulayo yenelisa ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje owenkuthazo kibo ngokuthi
ungabona njengoba ngitshilo lapho ekuqaleni ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingelesindebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababekuze ukubana wenza i-degree lesindebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani, abaningi njalo babesithi ufuna ukuba yinyanga yini. So engingakutsho nje kubana abantu abasoze bathule ngoba imlomo vele ngiyabantu ukuthi bakhulume, kodwa thina njengolutsha kumele ukuthi kwesiyabe sikwenza khonokho sithole isiyenelise ukunanzelela amathuba akuhlangothi esikilo. Ungabe kwezokulima, ungabe kuma-languages lapho esikhona, lathi sabona ukusilela okukhona, sabona amathuba akhona, saqalisa ukusebenza khonapho. So njengolutsha ozokufuneka ikakhulu nxa uselizweni elifana leZimbabwe leli lakithi, sokufuneka ube ngumuntu oyenelisa ukubona amathuba akhona, kungabe ukuluphi uhlangothi lwezemfundo kumbe ufundele uphi umsebenzi, ubone ithuba elikhona njalo lisebenzise. Ubuhle esilabo thina kuma-languages kokwezindimi ukuthi indimi zingena yonke ndawo.
Okusigaba sabatsha namhla besixoxa loSipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlangeleni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ube losuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Nyanji usipha impumelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu elihlezi endaweni yokuqala engalanini yemiklomelo yelengezi Platinum Stars linqobele iyada nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eBaobab. Limpumela ishiye iqembu leli lemiklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57, kuthi ele Dynamos lona elinqobele ZPC Kariba nge-1 kanye lisendaweni yesibili lile miklomelo engamashumi amane lathoba mune munye 49. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Highlanders ngasemagumeni yePapa Field. Iqembu leManchester Diamonds litshayele wange nge-2 kanye ngaseKibo, kuthi enkundleni National Sports Stadium iqembu leCapes United libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Cranbourne Bullets. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngakho uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla lesisisi waxotshisa amalunga ebandla leli edalela eParliamente uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by elections. Kodwa amalunga ebandla lesisisi athi uyaziyenga uChabangu. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele-Israel leHamas. Sifukubela lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, Oliver Lesa ngenjabulo umthembo sithembayo uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.